mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 13 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vakadomwa nehurumende kuti vatungamire mukurukudzwa kwekambani yemarasha yeHwange Colliery vanogona kutongwa nemhosva yekushora paramende. Hurumende iri kupomerwa mhosva yokutadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvapa kuti makambani akawanda atatarike. Tichaita hurukuro nekudzwa mimhanzi kubva kumuimbi Vimbai Zimuto. Iyi ndo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakadomwa nehurumende kuti vatungamire mukumutsitsirwa kwekambani yemarasha yeHwange Colliery vaBekitemba Moyo vanogona kutongwa nemhosva yekushora paramende mushure mekunge varambidza mabharani mukuru wekambani iyi vaAllen Masia kuti vape umbowo kuparamende maererano nemashandiro aiita kambani iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti yeNational Assembly inoona nezvemigodhi nezvicherwa vaTemba Muliswa vakaudza vamoyo kuti komiti yavo ine umbowo hwekuti vamoyo vakarambidza vamasiya kumira pamberi pekomiti yavo vati vane gwaro rakanyorwa navamoyo uyewo pane umwe umbowo huchanzikwa nemuvhuro svondo rinouya hunoratidza kuti vamoyo vakashorawo nhengo dzeparamende kuti hadzina simba pamusoro pebasa ravo ravakapiwa nehurumende kuHwange. VaMuliswa vakayambira vamoyo kuti paramende ine simba rekukoka ani nani zvage kuparamende. Vamoyo vakasetsawo nhengo dzekomiti iyi apo vakati vakatanga basa vasina kana gwaro rekuratidza kuti vainge vapiwa basa. Vakati vari kushandisa gwaro reGovernment Gazette kuita basa ravo uyewo vakaramba kutaura kuti vachabhadharwa mari pabasa ravari kuita. Zvichakadai, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati danho ravakatora rekumutsiridza kambani yeHwange vakaritora zviri pamutemo uye mushure mekunge vagutsikana nezvikonzero zvainge zvataurwa ne gurukota rezvemutemo vaWinston Chitando. Vakatiwo vese vane chekuita nekambani iyi vachakokwa kunopa umbowo pamberi pemutongi wedare reHigh Court uyo anotarisirwa kupa mutongo wekuti danho ravakatora riri pamutemo here kana kuti kwete. Izvi zvinotarisirwa kuitwa mukati memazuva makumi matatu kubva padomwa vamoyo nechikwata chavo. Asi vaMuliswa vakati zviri kuitika kuHwange zvinoratidza pachena kuti zvido zveveruzhinji nenyika hazvisi kukosheswa. Vakati gurukota zvemigodhi vachitando pachavo vaive sachigaro weHwange Colliery vasati vave gurukota uye matambudziko ari kuHwange aiveko panguva yavo asi hapana kumbotorwa danho rekuti kambani imutsiridzwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende, kambani yeHwange Colliery yakamiswa pamusika wemakambani weZimbabwe Stock Exchange uye inotarisirwawo kumiswa kuita basa pamisika yeJohannesburg Stock Exchange neLondon Stock Exchange. Zvichakadai, mune imwe nyaya mumwe mukuru wekumahofisi mutungamiri wenyika vaDouglas Tapfuma nezuro vakaramba kuti vakashanda nemumwe muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia mukuvhundusira nhengo dzebhodhi reHwange. Nhengo dzebhodhi reHwange dzakaudza komiti yavaMuliswa kuti vaTundia vainge vavachichidzira vakatinda navo kuState House uko vakanosangana navatapfuma. Asi nezuro vaTundia vakaramba kuti vakakoka nhengo dzebhodhi reHwange kuState House vachiti sachigaro webhodhi reHwange amai Juliana Muswe ndivo vainge vakumbira kubatsirwa kuno na mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Chokwadi changu ndechekuti andina kana zuva 1 randakafonera mai Muswe ndichivataurira nyaya yekuti president vanoda kuvaona. Ndiri ipapo ndinoti ichokwadi chizere pamberi pamwari. Handina kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo kuti vari kudiwa kuonekwa na president. Kana zvichireva izvozvo kuti ndiri kuramba zvinhu zvandakataura, I'm prepared, ndakagadzirira kuti kana paine mutongo unopiwa pandiri ndakaumirira.
Amai Muswe vakataura kuti vatundia ndivo vainge vavafonera vachiti vaida kuonekwa nemutungamiri wenyika.
Zvekuti ndakakumbira kuona president, he, ndotya. Even nanhasi vandikagoni kukumbira kuona president. Even mukandiendesa kuona president izvezvi, handizivi ndosvika nichigara sei nichitaura navo sei. I can't even request to see the president in my capacity. I can't. Even as wange, I can't. Because pane machi, my stages, ekushitsa nyaya kuna president. Inini ndega in my own capacity. I'm not able. I cannot do that. I'm sorry.
Nengo dzekomiti iyi dzakayambira vatundia kuti havasi kuzobvumizwa kushandisa zita remutungamiri wenyika mumabasa avo. Vakatiwo zviri pachena kuti vatundia havasi kutaura chokwadi. Mumiriri weBikita West vaElias Musakwa ndemumwe akataurira vatundia kuti vanofanira kutaura chokwadi kwete kunyepera paramende.
Saka zvinhu izvi zvataurwa nevanhu vaviri. Imi mega ndimi muri kuramba kuti makati moda kunoona president. Mataura zvenyaya kuti mai ava vakauya kuofisi kwenyu kwekwe. Ivo varamba izvozvo kuti havanamboya kuofisi kwenyu kwekwe. Chokwadi ndechipi? Kuti vatafuma vari kunyepa here? Namai ava vari kunyepa vane graji rei nemi rekuti vanga kunyepirai?
Vamuliswa vakati wekomiti yavo iri kuda kuchenura zita remutungamiri wenyika.
Kozi nyaya iripo Mr. Tundia ndeyekuti we can nyaya kuda kushandisa stara president ndiyo iri kunetsa ende nekuti vanhu vese kuti tinotyiswa nenyaya iyoyo, tinotyiswa nenyaya iyoyo. Minister aityawo, ma board members votyawo ende tuda kuchenesa stari mukuru wenyika ende hatingatenderi kuti ringoabhuzwa pese pese.
Komiti iyi yakaita chisungo chekuti vatundia vauye zvekare kudare nemusi wemuvhuro unotevera. Vakagadzirira kupindura mibvunzo yese nechekuita nemashandiriro avaita nekambani yeHwange. Vamuliso vakati komiti yavo iri kuongorora nyaya yeHwange nekuti inoda kuona kuti zvido zvevashandi zvachengetedzwa uye kuti kambani yatanga kushanda zvakare kuti ibatsire nyika. Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvinomwe mukambani yeHwange, kwozotiwo vamwe zviuru zvina ndivo vane zvimwe zvikamu zvasara mukambani iyi. Kambani iyi ine zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana mana uye danho rakatorwa nehurumende rinoreva kuti haigoni kusungiswa nekuda kwezvikwereti izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari kupomera hurumende mhosva yekutadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvapa kuti makambani akawanda akaita seNational Railways of Zimbabwe, Air Zimbabwe nemamwe atatarike. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza vakaudza nhengo dzedare reparamende kuti hurumende iri kuda kutora chikwereti cheAir Zimbabwe chinosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi manomwe nemanomwe, kana kuti 377 million. Izvi zvinoti, vanoti zvinogona kupa kuti vamwe vanenge vachida kushanda neAir Zimbabwe varerukirwe kuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Takatarisa nyaya yekambani yendege yehurumende yemuZimbabwe, Air Zimbabwe, tinoona isu yanga iri kambani isiri kuita zvakanaka nezvikwereti zvakawanda zvaitosvika ku 377 million. Asi pazvikwereti izvozvo 35 million takaona kuti ndezvekunze kwenyika, Saka chokwadi ikambani yakaremewa zvekuti paimire izvezvi haisi kuita zvakanaka, ndege hadzisi kufamba zvakanaka, kuda pane mbiri chaizvo dziri kutofamba zvakanaka pandege siti dzainadzo. Saka izvozvo zvinogona kuremera hurumende kuti irambe yakatakurana nemutoro wendege idzi, irambe yakatakurana nemutoro wekambani idzi. Saka kambani idzi dzinofanira kuchigadziriswa, dzinofanira kuchitsagirwa mainvesta ichidonzo iri harisi donzo rakanangana chete nekambani yendege, aiwa idonzo rakatarisana nehurumende yese pari zvino. Donzo ratakanga takataura riya remaprivatization, nenyaya yekuti makambani ehurumende achitanga kushanda zvakanaka. Saka taona isusu kuti hapagoni kuti munhu agouya zviri nyore munyika achiisa mari kana achishamwaridzana panyaya achidzidzana nekambani yendege, nenyaya yemamiriro akaita mabhuku ayo andataura ezvikwereti, mabhuku ayo asina kumira zvakanaka. Saka zvingatodikwa pachokutanga ndezvekutoti hurumende imbotorawo chikwereti ichocho yombochibvisa mumabhuku umo, kuitira kuti vanouya vauye vachipinda vachigogona kuuya vachiona kambani isina zvakawanda zvayakaparamura nazvo.
Zvinombofamba seiko muhurumende yedu imomo kuti zvikwereti zvenyika zvinokura mumakambani kusvika kumari dzinorehwa dzakawanda kudai? Dzinofamba sei? Zvine zvisingabhadharwi nei?
Zvinhu zvakashata chaizvo izvozvo zvokuti hurumende inongoparamura paya paramura yongosiya zvakadaro. Zvinhu zvisingatarisirwi. Ndo nyaya takagara tichema nadzo, hadzina kutanga nhasi, kubva kare nakare. Nyaya kubva kunana Isapu, idzodzi nyaya dzekuti hurumende yemakambani ayo haigoni kuti inge ichiita zvemakambani zvine misoro, nekuti iyo pfungwa dzayo hadzisi pamabhizinisi. Ndo saka takataura tikati hurumende ngaibude mune zvemabhizinisi izvi, nekuti iro basa rayo harisi remabhizinisi.
Zvainofanirwa kuti iite ndezvipi kuti dambudziko iri ripere, kwete kundege chete asi kune mamwewo makambani ose?
Zvinogara zvakataurwa. Chiripo ndechekuti tinotaura zvinhu asi hatiiti. Chakutanga chakataurwa zvikanzi mamwe makambani ehurumende angova macheo ari kungoramba achingodya mari yenyika ngaalikwidhetwe, ngaaputswe.
Muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vange vari parunare muHarare naAvian Sisininga weStudio 7. Muchikamu chino tinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Pepanhau reDaily News nhasi rine nyaya yokushorwa kwegurukota rezvemari vaMutuli Ncube pamusoro pekuda kwavo kutengera nhengo dzeparamende yemotikari. MuDaily News makaremo mune nyaya yeCommonwealth iyo iri kushora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe gore rino. Nyaya huru iri muChronicle ndeye mukuru wemauto General Field Valerius Vanda vanoti masoja nemapurisa havana kuuraya vanhu mushure mesarudzo. Mubipa rimwe chetero mune nyaya pamusoro pekupiwa kwemarisisi kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Yasvika nguva yekuti tikuunzirei zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Kwakadii vakuru veStudio 7? Tanga tichizviziva zvedu kuti vachamisa vachavasunga, uyezve chinanga chavo varida kuvasunga November ino kuti zvoni tisawane kwekutichibvisa vamunangabva, nokuda kwokuti vakundikana kuzadzikisa zvavakavimbisa kuti vakapinda panzvimbo vachazviita. Saka ivo vari kuona kuti zvoni mufana anonzi Nero ane panchi zisingaite anogona kuunganidza vanhu vakatosvika paku bvisa idhifa ngezvakaitiwa gore riya ramugabe. Hapana chakaipa, ngavaite zvavari kuronga, ngava vatori vavaise mukati, hatizvirambe. Asi chisingaperi chinosura. Tinosvikipi tichirarama upenyu hwakadai? Varume vari kutishandisa.
Hello studio, tinotenda nezvirongwa zvamunotipa muchitizivisa chokwadi. Zita rangu ndinonzi Digo, ndinogara muZimbabwe. Machiri kutsva, vakaipa pakaipa mwana wamai. Zvinhu hazvitengeki, zvinhu zvekudhura, mukurwadza kugara. Future yedu hatisazive kuti iri kuendepi. Tinotarisira chanisa chete chete. Vamunangagwa vakonewa. Pakaoma, zvinhu mumastore hazvisi kumbotengeka. 2 liters yemafuta cooking oil kuita $12, green bar $4, sugar chaiyo chaiyo inorimwa papa pachiredzi apa ikuita $6. Pakaipa. Tinotenda.
Chekutanga ndakanangana nenhau yavachamisa yanezuro iyo. Chandinoziva ndechekuti muZimbabwe hamusiri safe kubvira makare. Tarirai vadzamara, ndivo vakavanyangarisa. Saka Zimbabwe yagara haisiri safe nekuda kwekuti vatsigiri veZANU-PF oro varedzi veZANU-PF, munhu anopikisana nemafungiro avo vanoti imhandu. Rinovavedhi rakashata sereki kana tichitarisa nhau panhau dzekubatana kwenyika yeZimbabwe. Tese tiri vana veZimbabwe. Ingava vana vamwe chete chaiva mai vumwe chete mukazvarwa muri mesa, hamuite mafungiro akafanana.
Avo vanga vari vateereri veStudio 7. Tinokurangaridzai zvekare kuti zvataurwa izvo zvese ipfungwa dzevateereri, kwete dzeVoice of America. Tinoda kutenda zvekare vanhu vati kutitandradza paFacebook page pedu. Tinoimba kuti tichakwanisa kukwigiraiwo zvimwe zvavari kutaura. Zvichakadaro, tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga kana zvamuri kuona munzvimbo dzamunogara. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato guru rinokwikwidza muDR Congo vabuda muchibvumirano chekuti mumwe chete amirire mapato anopikisa kana sarudzo yave kuitwa. Izvi zvichagozhera mapato anopikisa kuti akunde mutungamiri webato rinotungamirwa nemutungamiri wenyika vaJoseph Kabila. Nezuro vamiriri vemapato anopikisa vakange vasarudza vaMartin Fayulu Matidi kuti vakwikwidze vakamirira mapato ose anopikisa. Sangano rinoyera kodzero dzevanhu reAmnesty International ratorera mutungamiri weMyanmar Amai Aung San Suu Kyi chiremekedzo chavakavapa muna 2009. Amnesty International inoti yatora chiremekedzo chayo nekuti Amai Aung San Suu Kyi havasi kutaura kana kumisa kushungurudzwa nekuurawa kunoitwa vaRohingya vechiMoslem. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzakaitwa muAmerica svondo rapera kuri kudzokororwa mune dzimwe nzvimbo. Vanhu vazhinji vakatarisa kuverengwa kwemavhoti mudunhu reFlorida, uko mavhoti avanokwikwidza kuita gavhuna neavo vanokwikwidza kuita seneta asina kusiyana zvikuru. Vakuru vanoona nezvesarudzo vanoti vanotarisira kupedza kuverenga mavhoti aya nemusi wechina. Muchikamu chino tinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza pamusoro pavo kana nyaya iri mufungwa dzavo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSouth Carolina vaFrank Chatonda vanoti shuwiro yavo ndeyekuti pave nezvirongwa zvokupindudza upfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7 navaChatonda.
Ini ndinonzi Frank Muhammad Ali Chatonda, ndinogara kuno kuSpartanburg, South Carolina. Tichangotama manje manje kubva kuNew York, tachigara kuNew Jersey ndichisenza kuNew York. Saka tapa retirement zvedu takutarisira kuenda kumusha kunodya mukaka nemana iri kuundwa naComrade ED Mnangagwa nebato rake. Naivo vachamisawo vachatibatsira kuti nyika ibudirire, hapachina achasarira kusoro. Ndozvatakatarisira kuti zvichaitika.
Muri imo muno muAmerica, mungati pane zvipi zvamadzidza zvamungade kuona zvichizoitwawo ikoko kuZimbabwe kana madzokera sekutaura kwamuri kuita?
Zvekudzidza zvakawanda, asika tsika dzevanhu dzinosiyana. Pane zvimwe zvinonakidza zvinoitwa kunoku zvisingakodzere kumusha kwedu, nekuti zvinoshorwa mutsika yechikaranga kana yechishona kana yechindeere, nekuti tine tsika yedu. Asi pamaitirwe ematongerwo enyika uye maitirwe emibato yemabhizinesi nemaeconomics, pane zvakawanda zvinoitiwa kuno zvatinofanira kufunda, kuti kana munhu achitengesa zvinhu anofanira kutengesa nemutemo wakakwanira. Saka kune standardization ndo zvandinoda kuona kumusha. Uye vanhu vari kuno uku vazhinji vacho, ndichigara kuNew York kazhinji ndakarasa chikwama changu ndichirasa mari, ndichizochiwana mari iyaye irimo muchikwama imomo, zvese zvinenge zviripo. Kune vanhu vano vasingaiti zveya zvekuti ukaona chikwama chisi chako ototi mari wandiitira basa panapa, ndakutora. Saka ndozvimwe zvatinofanira kuongorora mutsika. Tangorasa tsika, nokuti kumusha kwedu ka vanhu vanga vasingatori chinhu chisiri chavo. Chainzi chinhu chausina kupiwa hausabata.
Musati matora mudyandigere, manga muri kuita basa ripi imomo muAmerica?
Ndakauya kuno uku ndichisenzera kambani inonzi Motorola, inogadzira nezvematelecommunications nemaradio. Ndandiri design engineer ikoko. Saka kuno kune mitemo yakati wandei. Ndaifunda ipapo ndandichingova zvangu nebachelors. Asi vaiti vakaona kuti unofanira kutomboenda mberi nechikoro, vaitokubhadharira. Saka Motorola yakati ndichisenza zvangu ndichiita inonzi night school ndichiita master's degree engineering. Ndikatoona ndakudiwawo nedzimwe kampani dzakawanda. Pandakapedza master's degree yangu ndikazopedzisira ndakuNew York ndichisenzera ndavice president wekambani inonzi AIG. Ivo vaive vaimboita insurance dzemafamu dziyadzo. And bosi wangu chaiye ainzi Greenberg, and ainzwana naMugabe. Saka nguva iyoyo yandaisenza koko Mugabe akatombouya kuno achitaurira AIG kuti tiri kuda kutora mafamu ari kuZimbabwe. Saka iwewe chikatsura insurance dzaunadzo uko ungaruze mari, vainzwana zvekunzwana zviyaizvo. Saka anyway, AIG ikambani huru, ndeyo yakanditumira kumachina, kuJapan, kuAustralia, kwandakamboti shandei. Ndabva kuAIG zve ndakazopiwa basa rimwe kuCitigroup ndiri vice president webank ikoko. Ndo kwandakazotorera retirement yangu. Saka ikatombokumbira kuti vanhu ava vari kutambudzika nezvemari Reserve Bank anamangunzwa ana Gono ambotidaidzawo mahara tivataurire kuti aiwa mari inoshanda ichiti. Kune vanhu vakawanda kunoko.
Ipapo mataura zvandibata, munganyatsotsanangura kuti imi muri kuti shuviro yenyu ndeyekuti dai hurumende yadeedzawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine unyanzvi, mungaone vanhu ava vachizoda here kudzokera kumusha kunobatsira?
Vanhu vazhinji cheose vanoda kubatsira. Haikona kuti zvekuba esenizvo vandataura vane mabasa avo vakagara zvakanaka kunyika dzavari, asi havangarambi kuenda kumusha kana kuti kudaidzana kuti aiwa ngatisanganei kuLondon kana kuti ngatisanganei kuSouth Africa kana kuti some place tigare 1 week tigadzire nyika yedu. Vasingatarisiri zvokuti hanze vanozonzi Reserve Bank governor kana kuti minister, kungoti vanhu vane ruzivo vagare vese ndiro dare kazvino. Nhamo yokwedu zvimwe nezvimwe zvotoda matare, kudaidza matare kuti vanhu vakambozviita vachionawo zvinoitiwa kune dzimwe nyika. iko kumusha kwacho kune vakomana vakawanda vasina mabasa vanoziva zvachose zvemari zvekuti zvingafamba sei. Nawo ndokuvadaidza nemadzimai ndotoita conference tese kuti tichitaurirana kuti tikadai zvinoita sei. Vanhu vonzwana.
VaFrank Chatonda vachitaura neStudio 7 vari kuNorth Carolina. Nhasi muchikamu chedu chemimhanzi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nomuimbi Vimbai Zimuto, uyo akamboimbavo nevaimbi vakawanda vane mukurumbira kusanganisa Oliver Mtukudzi, asi ava kuimba ega ari kuNetherlands.
Vimbai Zimuto is a girl from Chitungwiza, born in Zengeza, and comes from Gutu Mashingo, Amemirangara, Kazara, Maposa Nungu. Dakadi Zapa Zengeza 8 Primary School, and then went to Zengeza High School for my high school, and started singing when I was 6. That was when I did the percussion band. I think everyone at Dakadi Zapa school. Zimbabwe anonatoziva kuti percussion band chi. Saka ndazoita traditional dance from grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, and I was in Dandrimo school choir as well. Saka yeah, ndiri munhu akakurira mumhanzi.
Ko ku Netherlands wakazoenda rini uye zvazvaita sei?
Ndikanditangira pakuti ndakashana navamutukudzi for makore anokwana kuita matatu. And ndikazoshanda natanga kwa Sando for 1 year. And then after panandu kushanda na mtukudzi, I was involved in programs. Akaitwa ngana Umoja, Music Crossroads, na Bokapa Exposure. I am a programs. Anokurudzira ma artists kuti vange vachisumukira. Saka one of the programs is the Music Crossroads and Daughters of Africa. Ndoko ndakakonsekwa namukana wakwenda ku Netherlands. Then bataita 3 months. The Quita tour ku Netherlands, and then ndobanda off your ma deals bandadzoka ndokudzoka kwandakaita.
Kana uchi wakapwa mukana uyu wanga uri mukana wekuti uite se uchiimba kana kuti
ndichiimba ndichiridzambira. I think kune vanomboenda pa YouTube channel yangu munoona pane video yandakaimba ye song ya Chioniso Marayire yekuti ivaine sumwari baba iri kurira even pa ma programs akasiyana siyana muZimbabwe. That was the tour ya takaita. Takaita nema artists from different countries, from like 8 different countries of Africa. Inina was representing Zimbabwe in that particular program. So yeah, ndoya kandu unza kuno kutru Miss Crossroads. And then pandaka zutokira kumusha wandanza, Zimbabwe, we need you kutuite another program kuno, can you come? Banda ndo kutuka kwa ndakaita. That's how I moved.
Long, long time ago, Chitty was in flames. Fire, drums, chants, high power energy, dance. That's where I met him. Our eyes met, love at first sight.
Oh.
I couldn't say a word, so action for Betty. I challenged him to a Chitty jive.
Tinotenda Blessing Zulu uyo achakuudzirai chidimbu chekupedzisira murukuro iyi yaaita naVimbai Zimuto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakadomwa nehurumende kuti vatungamire kukuchidzirwa kwekambani yemarasha yeHwange Colliery vanogona kutongwa nemhosva yokushora paramende. Hurumende iri kupomerwa mhosva yokutadza kugadzirisa nyaya dzehupfumi zvapa kuti makambani akawanda atatarike. Tinotenda vose manotandara nesu pa Facebook page pedu nekutitumira mashoko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.